Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 19, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, chiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 463.
Vashandi vari kuti vari kuda mari yemaUS dollar. Mari yavari kuda vari kuti vanda mari yavaitambira. Before 1 October 2018, hurumende isati yachinja mutemo wekuti bond ne ma US dollar is 1:1.
Vashandi vezveutano muhurumende vanopinda muzuva repiri nhasi vachirangwa mabasa vachiti vanoda kuti hurumende ivabhadhare mihoro inoenderana nekuoma kuri kuita zvinhu zuva nezuva.
Hakuna chimwe chichakusunungurai kunze kwekubatana, kunze kwekuita kurwira pamwe chete. Tosumuka nesimba rehuwandu hwedu, topinda mastreet toprotesta techinyunyuta nekugunun'una techiti hurumende ngaiite kuti vashandi vapiwe mari inotenga mari yeAmerican dollars kana mari yemaranzi. Kubva mwedzi uno taramba kuti hakuna mushandi anofanira kubata mari isingatengi.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rozivisa kuti munyika muchave nekuratidzira kwakakomba mumazuva mashoma ari kutevera.
Ndinozviziva kuti vari kumativi mana enyika vanotoziva kuti hutungamiri chaihwo hwakatanga nebato hwakanga hwodzingwa hwotayiwa poiswa maG40. G40 ngaidzoke kuZANU-PF kwayo. Vana Jonathan Moyo vakanyora aipa neposa ngavaende kuZANU-PF kwavo nana Grace Mugabe wavo.
Kunetsana mumapato maviri eMDC kuenderera mberi rwendo runo mapato aya achimangarirana kumapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 463 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu makumi matanhatu nevaviri vaine chirwere ichi. Vanhu ava vanosanganisira vanhu makumi maviri nevana vakadzoka kubva kuSouth Africa, vashanu vakabva kuAmerica, vana vakabva kuZambia, vana vakabvawo kuLesotho, vatatu vakabva kuBotswana, vaviri vachibva kuNamibia, uye makumi maviri vagara vari munyika pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu mazana masere nemakumi maviri nevasere vakavhenekwa nezuro kuti vaonekwe kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete. Vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi matanhatu nevatatu uye vashaya vachiri vana. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu nechimwe nemazana mana negumi nevatatu kana kuti 61,413 vavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vashandi vezveutano muhurumende vapinda muzuva repiri nhasi vachirangwa mabasa vachiti vanoda kuti hurumende ivabhadhare mihoro inoenderana nekuoma kuri kuita zvinhu zuva nezuva. Vashandi vari pasi pemasangano gumi nemana ari muboka rezveutano vanoti vari kuda kuti mihoro yavo ive iri mumadhora ekuAmerica uye vachiipiwa iri mumihoro yavaitambira gumi guru wa2018 asati asvika. Mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association uye vari mutauriri wemasangano ose vashandi vezveutano ari muHealth Apex vaEnoch Dongo vanoti vashandi vari kunyunyuta kuti mihoro yavo yavari kuwana iri mumadhora emunyika haina chaichatenga sezvo zvinhu zvose zviri kutengeswa munyika zvave kutarwa mitengo nemari yekunze. Kuramwa mabasa uku kunouya munguva yehurumende yakawedzera vashandi vayo vose mihoro nezvikamu 50 kubva muzana uye ikavapa madhora ekuamerica 95 semari yekubatsirika munguva ino yecovid-19 kwemwedzi mitatu. Asi masangano ose vashandi vehurumende ari kushoropodza danho rehurumende iri achiti haana kugarwa nawo pasi. Studio 7 yakundikana kubata sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana kuti tinzwe kana paine matanha avari kutora panyaya iyi. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padandemutande reTwitter vachijekesa kuti mari yekubatsirika yeCovid-19 ndeyemwedzi mitatu chete uye inozotariswa nezvayo mushure memwedzi mitatu iyi uye hainei nechekuita nenhaurirano dzemihoro dzetripartite negotiating forum kana kuti TNF. Ngatinzwei hurukuro yataita navadongo avanoti kubva pavakaendesa tsamba kuhurumende nezuro havana chavati vanzwa.
Nhasi vashandi vehurumende vehutano muzvipatara zvakasiyana-siyana munyika yose kunyanya zvipatara zvikuru zvinosanganisira paRenyatwa, Harare Hospital, Mpilo, UBH, Nguchen nemamwe maprovincial hospitals akatekeshera nyika yose tiri kunzwa kuti vashandi havana kuenda kumabasa nenhaurwa yemari yemuhoro dzavari kuchemera kubva kuhurumende.
Kubva nezuro masiya tsamba kuHealth Services Board, mune zvamati manzwa here kubva kuhurumende?
Pari zvino kubva nezuro kwaenda tsamba yekuramwa mabasa hatina chatati tanzwa chinobatika kubva kuhurumende.
Chii chiri kudiwa nevashandi vezveutano ivo vachaita kuti vakande mapadza pasi?
Vashandi vari kuti vari kuda mari yemaUS dollar. Mari yavari kuda vari kuti vanda mari yavaitambira before 1 October 2018, hurumende isati yachinja mutemo wekuti bond nemaUS dollar is 1:1. Saka ndiyo mari yavari kuti vari kuda iyoyo nekuti zvinhu zvose muzvitoro nemamwe ose mapazi kunotengeswa kwatinokwanisa kuenda tichinotenga nekurarama kwava kutengeswa nemaUS dollar kusanganisira peturo nedhiziri zvekuisa mudzimota. Even mamwe mashops anotengesa magrocery mazhinji ava kutengesa nemaUS dollar. Even vanotengesa zvokupfeka nezvose zvinhu zvose zvangoiswa zvichipegwa mukaona pane vanonga vachitengesa nemaRTGS vanonga vakatoisa neblack market rate. Saka izvozvo zvaita kuti zvinhu zvikwire neRTGS zuva nezuva. Saka vashandi vari kuti kudai hurumende yakwanisa kuti ititambirise nemaUS dollar tonokwanisa kurarama nekukwanisa kuendesa vana kuchikoro nekukwanisa kuona chokudya nemhuri dzavo.
Saka imi sevashandi zvii zvamuri kuti dai zvaitwa nekukasika tichiona kuti kuramwa mabasa kwenyu kwauya munguva yecovid-19?
Vashandi vari kuti kudai hurumende yaita nekuchimbikidza kugadzirisa dambudziko remuhoro yavo kuti vaone kudzokera pamabasa vaone kubatsira ruzhinji rweZimbabwe nekuti tiri munguva yakashata nguva yecovid-19 rinova denda riri kutapukiranwa zvakanyanya. Tingatarisa muno muZimbabwe macases ari kuramba yachikwira kutaridza kuti vashandi vehurumende vezveutano inguva yavari kudiwa pamabasa zvakanyanya kudarika dzimwe nguva.
Avanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association uye vari mutauriri wemubatanidzwa weHealth Apex vaEnoch Dongo vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions nhasi razivisa kuti munyika muchave nekuratidzira kwakakomba mumazuva mashoma ari kutevera richiti harisi kufara nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Mutori wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura na watorui na upama ofisi esanga noravo, mtunga miru weze city, yuva pita mchasa, vati vashandi vashinji pa mweneru denderu weze ruwevano mnyika, varu kunonga shoshwe ni muromo, sezo washiti ufume wenyika waenda kumawere. Vamchasa, vati marie mnyika esisina simba, shokuti wake kutoda kuti vashandi vose mnyika vabada ruwe ne mari dzekunze, angave madora ya kwa Amerika kana marie ku South Africa, vashiti maara TGS arukutambiru wanevano mnyika, akangufanana ne mtero wembga. Vamchasa, vati chasara ndeche kuti vashandi vose vachipinda mumigwagwa kudzamara zvavari kuda zvose zvagadziriswa nehurumende. Vaenderera mberi vachiti uhori wapfunya chisero muhurumende zvokuti vamwe vakuru vakuru muhurumende vave kufanira kusiya basa uye vamwe vavo vachiendeswa mujeri. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvevashandi vapo mavhima kuti nzwe divi rehurumende panyaya dzemari dzemihoro sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Hurumende svondo rino yakati yawedzera vashandi vayo mari dzemihoro nezvikamu makumi mashanu kubva muzana pamari dzavanga vachitambira uye madhora ekuamerica makumi manomwe nemashanu kwemwedzi mitatu. Masangano evashandi akaramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende iyi achiti mari iyi haina zvainokwana. Zvichakadai munyori mubazi rezvokuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vaudza Studio 7 parunhare kuti basa remasangano evashandi akaita sezctu nderekugara pasi nehurumende kuitira kuti vashandi vakwidzirwe mari dzemihoro vachiti ndosaka hurumende yakadzosa gungano retripartite negotiating forum kuitira kuti hurumende vashandi nevashandirwi vakwanise kugara pasi vachiita nhaurirano. Asi vamutasa vati hapana chiri kubuda kunhaurirano idzi sezvo vachiti hurumende iri kuramba yakaisa zvimiti munzeve panyaya yekuti vamwe vari muhurumende vasiye basa pamusoro penyaya dzeuori. Vamangwana vati zctu haifaniri kuita zvekurwisana nehurumende vachiti mikova yehurumende yakavhurika kuti paite nhaurirano. Vati kusiya basa kwevari muhurumende kuri kutaurwa nevezctu kurota masikati machena. Zvataurwa navamangwana zvatsigirwawo nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi. Zvichakadai vamutasa vakurudzira masangano akaita sesadac, African Union pamwe neUnited Nations kuti aise maziso avo paZimbabwe pavachange vachiratidzira vachiti hurumende inogona kutyora kodzero dzevanhu panguva iyi. Asi mutungamiri webato reAfrican Development Party vaAxon Potera vati kuratidzira kuri kuda kuitwa nezctu kuchapinza veruzhinji panjodzi nekuda kwechirwere cheCovid-19. Asi mutungamiri weDemocratic Party vauraya izembe vati zviri kutaurwa nezctu zvine musoro sezvo vachiti zvinhu zvasvika pakaoma munyika. Pakashevedzerwa kuratidzira nezctu gore rapera pakarohwa vanhu vakawanda vamwe vakasungwa vamwe vakafa mushure mekupfurwa nevanofungidzirwa kuti masoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutori wenhau Cornelius Nduna akashaya nezuro muHarare ari kumba kwake. Nduna uyo angava nemakore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa akashaya nenzira yakashamisa hama neshamwari sezvo anga asina urwere unozivikanwa. Nduna akashandira mapepa nhau anoti The Herald, The Standard, akazoenda kuSouth Africa uko akanoshanda semutori wenhau pamwe nekudzidzisa vatori wenhau. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemhuri yekwana Nduna, Dr. Prosper Chonzi, kuti tinzwe kuti urongwa hwekuradzikwa kwaNduna huri kufamba sei. Nduna asiya mudzimai Vongai Makamure nevana vaviri. Mune imwewo nyaya, vaimbo vegurukota rezvemhando dzemoto muhurumende yamushakabvu Robert Mugabe vaSamuel Undenge vatongerwa kugara mujeri kwemakore maviri nechidimbu mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekusashandisa zviri pamwero ofisi yavo apo vaive gurukota. Vaundenge vamiswa mudare nhasi apo vapiwa mutongo uyu. Gweta ravo vaAlec Muchade Hama vati vari kupikisa mutongo uyu uye vakumbira kuti Vaundenge vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo pachanzwikwa chikumbiro chavo nedare reSupreme Court. MDC inotungamirwa namuzvari Tokozani Kupe, MDCT, inoti yamhangarira kumapurisa. MDC inotungamirwa navanelson Chamisa, MDC Alliance, echiti bato ravo rakaedza kutora muzinda weMorgan Tsvangirai House nechisimba nezuro zvichitevera mashoko avanoti akataurwa navachamisa ekukurudzira mhirizhonga kuchitungwiza nemusi wechitatu. Godwin Mangusha anotipanyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi apo vaudza vatori venhaumu Harare kuti bato ravo haridi zvemhirizhonga uye vakashamisika nezuro kuona vechidiki vanodarika makumi masere kubva kuMDC Alliance vachiedza kuda kutora muzinda weMRT House nechisimba.
Vatora matsimba maitiro nekauzva yeZANUPF vatora pamberi iko zvino kuti ndo vakutonyanya kutoponda kurova vanhu vavanhu kuita zvose zvisingadikamwe munyika zve violence ndo zvikitika muno munyika. Nezuro chaiye vakauya pano paHarvest House vakomana vari 8 vanga vakasangana vakomana vakabva kumbare vanga vakadhakwa vanga vakabata zvombo zvanga zvichityisa simbi matombo simbi vanga vacho vakatorwa chipangano chiya chati kumbare chiya changa chiripo vana Jim Kunaka vanga varipo navamwe vose vakadaro daro vachishandiswa nevakomana ava.
Vakomichi vati hapana zvinoshamisa pane zvakaitika vachiti zvinoenderana nezvakataurwa navachamisa kuchitungwiza nemusi wechitatu. Apo vanoti vakakurudzira nhengo dzebato ravo kushandisa mhirizhonga kutora muzinda weMRT House uyo wakatorwa nebato ramuzvare kupe masvondo maviri apfuura.
Izvi zvakafambirana nokuti vachamisa vanga vari kutungiza the day before vakataura ivo kuti toda kuti tiite recapture Harvest House violently and the following datas ona mayouth auya akuda kutora Harvest House. Saka nyaya iyi takaisa kumapurisa, mapurisa ari kuinvestiga nyaya iyi nekuti isusu hatidi zveviolence. Vakomana ava vakapo vatoponda umwe wedu mukuru wedu vajausi mutsekwa vachipinda matombo akavakuta vakazopinda zvavo nekuti vakomana vedu veinternal security vari panapa vakazomhanya vakaprotekta vamusekwa.
Vati pane nhengo nhatu dzebato ravo dzakakuvara pakurwisana kwane zuro asi vakati vatatu ava havasi munjodzi. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vaudza Studio 7 kuti manyepo kuti mutungamiri webato ravo akakurudzira mhirizhonga pamuzinda weMRT House nezuro.
Zvavaida kunyebera president vedu president Chamisa kuti vakataura mashoko ekukurudzira kutorwa kwemuzinda nechisimba. Musoro nezvemusoro wakonizvo hakuna zvakadaro zvakaitika. Isu takatere kuna president Chamisa kuchitungwiza tichipemberera upenyu hwemwana waComrade Choto. Saka zvekuti president vakakurudzira kumhirizhonga nekutorwa kwechisimba kwemuzinda wedu manyepo chaiwo chaiwo ari kutaurwa nevanhu vekwamonzora neZANUPF.
Vashachwayo vati MDC yamuzvare kupe ngaisiyane nebato ravo iite zvirongwa zvayo pasina kunenera vamwe mhaka.
So ivo vari kurarama mukutya nekuti kazhinji ukaita zvinhu zvisina kunaka unobva wafunga kuti munhu wese ari kukutarisa ende unonga uchirarama mukutya. Saka aya mashoko akafanana akangotaurwa naana akazembe kazemba yekuvhunduka vanhu vanongovhunduka vakangofanana iZANUPF iyoyo yana Monzora iyoyo.
Asi munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora varamba kuti bato ravo riri kushanda neZANUPF vachiti MDC Alliance ndiyo iri kutoshanda nechikwata cheZANUPF cheG40.
Ndinozviziva kuti vari kumatimana enyika vanotoziva kuti hutungamiri chaihwo hwakatanga nebato hwakanga hwodzingwa hwotaiwa poiswa maG40. G40 ngaidzoke kuZANUPF kwayo. Vana Jonathan Moyo vakanyora aipa neposa ngavaende kuZANUPF kwavo nana Grace Mugabe wavo.
Vamonzora navakomichi vati pane dzimwe nhengo dzeparamende dzaitungamira mhirizhonga yanezuro uye vati dzicharangwa zvakaomarara. Varamba kudoma mazita enhengo idzi vachiti nyaya iyi yave kuferefetwa nemapurisa. Kunyange hazvo vasina kudoma zvirango zvichapiwa nhengo dzeparamende idzi vanoziva zviri kuitika vanoti nhengo idzi dzichadzingwa muparamende. Zvichakadai mapurisa atsinhira nezvemhirizhonga yakaitika paMRT House asi akati hapana akasungwa pachiitiko ichi. Zvikwata zviviri zveMDC zviri kurwisana uye pane nyaya dzakawanda dziri kumatare dzekuti ndiani anofanira kutora muzinda weMRT House uye kuti nhengo dzeparamende dzinofanirwa kuterera chikwata chipi. MDC inotungamirwa namuzvare ku pfupe inonzi iri mubishi rekuunganidza mazita evanhu vairi kuda kudzinga mudarire National Assembly. Vanonzi vari kutarisirwa kudzingwa muparamende chero nguva vanosanganisira vaAmos Chibaya vaInnocent Gonese, muzvari Joana Mamombe, vaHepmo Chidziva, vaJob Sikala, vaDaniel Morokele, vaCaston Mateu, vaSamuel Banda nevamwe vari kudomwa mumhirishonga yakaitika paMorgan Richard Tsvangirai House. Bato iri rakatodzinga kare nhengo ina dzinoti muzvari Tabita Kumalo, vaProsper Mutseyami, vaCharlton Wende namai Lilian Timvias. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsochibata.
Zvizarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvisiri pamutemo zvinoti zviri kugara zvakabatira hura mumaoko zvichitya kusungwa zvine chisimba nemauto nemapurisa ari kupinda mudzimba dzevanhu pakati peusiku achitsvaga vari munyika iyi zvisiri pamutemo. Shingirai Madondo anotipanyaya iyi.
Mapurisa nemasoja anenge akapakatira zvombo anonzi ari kupindira vanhu mudzimba kunyanya usiku, achitsvaga vanhu vanobva kune dzimwe nyika kusanganisira kuZimbabwe vasina mvumo yekugara munyika iyi. Izvi zvinotevera kupinda kwezvizvamwa zveZimbabwe nedzimwe nyika muBotswana zvisina mvumo panguva iyo nyika zhinji dzakavhara maboda adzo senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Botswana yakavhara maboda ayo nenyika dzakaitenderedza muna kurume mushure mekunge munhu mumwe chete afa nokuda kwechirwere cheCovid-19. Chimwe chizvamwa cheZimbabwe chiri muBotswana muzvare Primrose Gangaidzwa vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubatwa senhapwa muBotswana nemapurisa nemasoja emunyika iyi.
Hapana munhu akada kuti COVID ivepo. COVID chirwere chakangomuka chiri mupasi rese handiti. Saka takufanira tichinzwisisana matswana maZimbabwenzi, munhu wese pasi rese tinzwisisana kuti chirwere chabata nyika dzese. Saka kana chabata nyika dzese tofanira kunzwisisana kuti vanga vari muBotswana vari maZimbabwenzi ngavambomira vari ikoko kuti tisabude muno nechirwere tichienda nacho kuZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka nyama mudhorobha reGaborone muBotswana vatavanda muronda tsimba vanoti kumusha kugarike nokuda kwenhamo iyo yavane makora akawanda yakapfunya chisero.
Chinje kutanga before even corona upenyu wedu kuZimbabwe wangongori tafu uko kune nzara nyaya dzaambiri manje. Hapana munhu angasiye vana vake asingacheki vana vake, panenge paine reason kuti afidhevo vana vava.
Nyanzvi munyadzi zvokudzidzana nedzimwe nyika uye vari mudzidzisi wezvokutorwa kwenhau paUniversity of Botswana muzvare Mildred Moyo vanoti avakapinda munyika zvisiri pamutema panguva yelockdown ndo vakasvikira vanga vari munyika kare moto muziso.
Vanhu vasina kodzero yekugara muBotswana vasina mapepa vari kusungwa nekuti kune vari kupfudza zvinhu vakanisa vari kupinza zvinhu kana kuburitsa zvinhu munyika yeBotswana zviripo pamutemo nekuti mabhodha akavharwa.
Mutauriri wemapurisa emuBotswana vadipeku mutube vabvuma kuti mapurisa emunyika iyi ari kusunga zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvisina magwaro asi varamba kuti kune vari kushungurudzwa.
We always carry a pin-up campaign.
Tinogara tichisunga zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvigere munyika zvisiri pamutemo kusanganisira veZimbabwe sezvo riri basa redu tiri mapurisa. Asi mapurisa edu haashandisi simba kuti vanhu vatinosunga havarwisani nemapurisa.
Kusvika pari zvino vanhu vanosvika churu nemazana matatu vadzoserwa kuZimbabwe kubva musi wa 30 kurume gore rino. Vanhu ava vanosanganisirawo vakazvipira vega kudzokera kumusha kunyange hazvo vekumanikidzwa kudzokera kuZimbabwe vakawanda. Gore rakapera Botswana yakadzosera zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zvapinda munyika zvisina mvumo zvinosvika zviuru gumi nezvisere zvine mazana matatu nemakumi mashanu nezviviri kana kuti 18,352. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mitambo. Chikwata chemutambo wecricket chemachevrons chiri kutarisirwa kutamba muAfghanistan mwedzi unouya zvisinei kuti chirwere cheCovid-19 chichiri kunetsa pasi rose. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi makumi matatu nevanomwe vemachevrons vatenderwa kupinda mukamba mushure mekuonekwa vasina utachiona hwecoronavirus unokonzera chirwere cheCovid-19. Vatambi ava vatanga gadziriro yakasimba vakatarisana nekushanya kweAfghanistan muZimbabwe muna chikunguru kana vatenderwa nehurumende kusangana nevashanyi ava. Cricket ndiyo imwe yemitambo isina kusangana kwakanyanya yakapiwa mukana wekudzoka munandare nehurumende panguva iyo nyika yakavharwa nemhaka yechirwere cheCovid-19. Mwongorori wemutambo uyu Enoch Mchinjo vanoti hapana chinofanira kutadzisa mutambo neAfghanistan kuenderera mberi sezvo kusangana mumutambo uyu kuri kushoma.
Cricket kubva pekutanga pakambomiswa zvemutambo yakagara yataurwa nevana mazvikokota veutano kuti haina zvayo mukana wakati wandei wekutapurirana chirwere. Cricket Australia inova iyo inotungamira mutambo uyu kuAustralia yabvuma kuti Zimbabwe iendeko kunotamba mitambo mitatu yeODI. Saka ndinoona sekunge mutambo uyu unenge uchati uri kudzoka mumazuva mashomanana ari kutevera.
Zimbabwe iri kufanira kusangana neAfghanistan mumitambo mitatu yezuva rimwe chete nemimwe miviri yemat20. Pakapedzisira kusangana zvikwata izvi Zimbabwe yakarohwa izvo zvakarwadza veruzhinji kusanganisira vashingirai miti avo vanotevera machevrons zvakasimba.
Dliwa hatirambi kuti mutambo umwe vanhu vanodliwa asi kudliwa nechikwata cheAfghanistan. Afghanistan ike zvezvi tikatarisa pama rankings edu takabuda mutop 10 tava vanhu vakumasure sure zvikuru.
Murairidzi wemachevrons Lau Chand Rajput ari munzira kudzoka kuZimbabwe mushure mekumboenda kumusha kwake kuIndia pakambomiswa mitambo nemhaka yecoronavirus. Akapedza neAfghanistan machevrons ari kuenda kuAustralia kunotamba mitambo mitatu yezuva rimwe chete zvekare. India iyo yangaifarira kushanya kuZimbabwe muna nyamavhuvhu yati haichakwanisa kuita izvi. India inoti yanga ichitarisira kuti muna nyamavhuvhu chirwere cheCovid-19 chinenge chadzikira asi hazvisi kuratidza saizvozvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Wedi apera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 463. Vashandi vezveutano muhurumende vapinda muzuva repiri nhasi vachirangwa mabasa vachiti vanoda kuti hurumende ivabhadhare mihoro inoenderana nekuoma kuri kuita zvinhu zuva nezuva. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rozivisa kuti munyika muchava nekuratidzira kwakakomba mumazuva mashoma ari kutevera. Kunetsana mumapato maviri eMDC kuenderera mberi rwendo runo mapato aya achimhangarirana kumapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, nichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika disenda bako VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 Nhlangula 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kuliqiniso khona ke kuzileyo sibili ukuthi abantu sebengamathuma amathathu lambili lapha kwabulawa abatholakale bele COVID-19. Iministry ithi abantu laba abatholakeleyo ngabantu akade bevela ngaphandle kwelizwe.
Idolobho lakobulawayo libe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngelanga linye. Ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32, phakathi kwabangamashumi ayisithupha lambili 62.
Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna 600. Thina lokho esiwanemidi February amanzi asikwazi iwaphi esiwajajiweyo.
Izakhamizi zemzini wePhumula East kobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezilenyanga ezine zingatholi amanzi empompini. Kuhlelo Woza Friday namhlanje silomculi womdumo weRumba osacathulayo uMartin ehamba leqembu lakhe leMaguswini Super Sounds. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abangamashumi edlula ayisithupha 62 abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe eZimbabwe ngokutshona kwelanga la izolo. Laba bantu bakhubule inani laba banje beligciwane leli laya kwabangamakhulu edlula amane 463. Abasinde kulesi sifo bengamashumi edlula ayisithupha 63 sabulala abane. Yineni lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezijeneyo zelizwe ezama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa, eMelika, Lesotho laseNamibia. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezidlula amashumi ayisithupha 61,413 emhlabeni jikelele. Abafunyenwe bele coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezisiyagalombili lengxenye 8,616,990 kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amane lengxenye 457,080. Abasinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezidlula ezine 4.5 million kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane phose amakhulu amathathu 275,327 labulala inkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,395 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 125,316 kubika abenhlanganiso e-African Union. Idolobho lakobulawayo yilo elibe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32 phakathi kwabangamashumi ayisithupha lambili 62. Lokhu sokuthiye iningi kuleli dolobho selisesabela ukubana leli gciwane selibhahle ukwedlula obekucatshangelwa. Lokhu kwenzakala ilizwe seliyekethise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Abantu sebevunyelwa ukuya emsebenzini. Kwenzakala njalo kusokulo dubu lokusilela kwamanzi lokungcola kwawo osekubulele abantu abathile. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eye Progressive Residents Association. Umnumzana Thembelani Dube waqala ngokumbuza ukubana inani labantu leli lingaba liliqiniso na.
Ye kuliqiniso khona kele kwizilo esibili ukuthi abantu sebengamathuma amathathu lambili lapha kobulawa batholakale bele COVID-19. Nxa sithi siyalandela kuhle iministry ithi abantu laba batholakeleyo ngabantu akade bevela ngaphandle kwelizwe, osokuthetha inani lelizwe lafika ku-463 ngoba nxa sithi siyahlangana sibulawayo lamanye amadolobho lezinye indawo bangamathuma ayisithupha lambili abantu ababanjiweyo, ibulawayo yodwa ingamathuma amathathu lambili.
Manje zona izakhamizi zakobulawayo zithini ngodaba lonalolo, azidleli evalweni na?
Izakhamizi zakobulawayo kakhulu nxa zithi ziyananzela ukuthi inani lelo liyaqansa, ikakhulu lelo elayizolo iqanse kakhulu. Sibe sesinanzela futhi ukuthi abantu banengi asebenyakazela edorobheni lapha phakathi esidikidikini khonokhana sokungafaka abantu abaningi engozini, ngoba ukuthi sithi abantu labo bavele ngaphandle kuphela, mhlawumbe vela khona abaphakathi edorobheni sebekhona abalala lelo bhubhane, osokungenza ukuthi abantu abaningi bawubambe lowo mkhuhlane.
Ukukhwela kwenani lokhu elabantu abalegcikwane le-coronavirus likubona njani, ikakhulu izikolo zingavulwa? Alisoze na likhankasele ukuthi zingavulwa?
Uhluphe silalo njengedolobho njalo njengelizwe ukuthi abantu abathestwayo kuphela ngabantu abavela ngaphandle kwelizwe. Lapha phakathi ukuthi bangaka abantu abalalo kumbe abangabe belalo umkhuhlane, asikwazi ngenxa yokuthi akula umuntu othestwayo. Abantu bangela santando edolobheni babhode lamalokithi wonke, osokungabangela ukuthi izikolo zizathi zivulwa kumemetheke kakhulu. Njalo nxa sokuvula izikolo kumele sekunanzele ukuthi abanye abantwana kabahlali kobulawa bazavela ngaphandle kwedolobho lakobulawa. Abanye sikhuluma nje abantwana bangaphandle kwelizwe, sekufikeni kwabo sokuzenza ukuthi mhlawumbe babuyelalo lelo gciwane kumbe bahlale isikhathi eside besezindaweni lezi lapho okugcinwa khona laba abantu abathe baba legciwane. So ukuvula kwezikolo sibili kungaba ingozi enkulu ngoba kuzakwenza ukuthi igciwane lelo linjani limemetheke kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zemzini wePhumula East kobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezile nyanga ezine zingatholi amanzi empompini ngenxa yodubo lokusilela kwawo kulelo dolobho. Kodwa okuzidanisayo ngamandla ukuthi ikhansili isibabhalele izincwadi zokuba zibhadale imithelo yamanzi, kungantike zona zicine ukuthola amanzi ngohlolanja lonyaka. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakobulawayo ithola amanzi kanye ngeviki, kodwa eminye enjengePhumula East isilenyanga ezithize ingatholi loba ithonsi elilodwa lamanzi empompini okwenyanga ezithize. Kwamanye amalokitshi loba ebuya ayabe ephuma empompini elengcekeza. Amalokitshi angelamanzi aphumayo sebetholelwa yikhansili ngamatanka esiyabapha ezindlini. Izakhamizi zemizini engatholi amanzi aphuma empompini ziyamsola umanisipala ngokudinga ukubahlawulisa umthelo wamanzi bona bengawatholi. Unkosazana Memory Dube uthi loba ikhansili ibalethela amanzi yibo awafiki, ethi incwadi zemithelo zibuye zile mali okumele ibhadalwe eqanise kakhulu kodwa amanzi bengelawo.
Lapha kulamanzi athi vini bhawuza noma libuye endaweni okulamanzi kakhulu ake buye ngapha esayidini okulamanzi angabuyi kakhulu liyabuya eliyi-1 futhi alienelisa abantu kuthiwa umuntu ethatha amapheli angu-5. Ngikhalela mina silo gogo osele-100 and something years. Yabefuna amanzi okwatshela ukuthi nxa athatha amaphela ngu-5 akwanje sihlala sibaningi. Njalo amanzi uzuthola amanzi bethu wena ubele mali amarandi ethenga amanzi. Njalo futhi ungakhatha amabhili abuye ekhwelile, thina amanzi asilawo akazi phumela kuphuma. Kuthi ngayi-government iyangenela ifake lezikotsho kusona esigaba sePhumula.
Esinye njalo isakhamuzi sePhumula East unkosikazi Margaret Msimanga uthi amanzi bayawathenga kodwa bathole incwadi zokuthi kumele babhadale amanzi.
Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna 600. Sina lokho siwagcine mid February amanzi. Asikwazi iwaphi siwajajiwe.
Unkosikazi Chipo Ndlovu uthi kumele uhulumende angenele kudubo lolu.
Amanzi kasila ngapha ePhumula East. Simangaliswa ngamabhili, sicela uhulumende angenele indaba zamabhili labuyayo singalamanzi sithini ngawo.
Isikhulumi sekhansile yedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba bazahlolisisa ngalolu daba bekhangela ukuba iphepha elithi babhadale lithi babhadale amanzi kumbe ukubuthwa kwezibi lokunye.
Anaso fanti ngicheke uthi area abantu bacela ukuthola amanzi ngeFebruary kabatholi ngama-bowsers abathola amanzi vele totally. Ngiyazisisa but I need to see the bill ukuthi is it just a bill ye billing or
Izakhamizi zePhumula East zithi zacina ukuthola amanzi aphuma empompini ngunhlolanja ngakho incwadi zemithelo abaziphiwe yikhansili azibajabulisi ngitsho lakancane okumele uhulumende angenele kulungisiswe lolu daba. Ikhansili yakobulawayo ibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi ngenxa yokutsha kwamadamu anathisa leli dolobho okwenze umanisipala athathe amanyathelo wokwabela izakhamizi amanzi ziwathola kanye ngeviki eminye imizi iwathola ngemva kwenyanga. Iphinde yathatha amanyathelo okuthi imizi engatholi amanzi ezimpompini ilethele abantu ngamatanka amakhulu umuzi ngamunye ngamunye wabelwe amagabha amahlanu amanzi ngelanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe usisebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola lenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza izisebenzi lozulu elizweni ukubana bangene ezitaladeni batshengisele bekhonona ngenkokheli kahulumende ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo lokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wokukubusa ilizwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezethu bathi uzulu ilizwe lonke usesidla ingqoqo zomlomo mangoyeselala eziko emizini eminingi kungakhathalekile ukuba kusemadolobheni loba emaphandleni. Kungakho bekhuthaza ukutshengisela komuntu wonke njengalokho osekuqalwe ngabasebenza kuhlangothi lwezempilakahle. Umkhokheli wale nhlanganiso umnumzana Peter Mtasa utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe emahofisini abo ukuba lesi yisona sikhathi sokwenza lokhu. Kwasekelwa ngunobhala jikelele wakhe umnumzana Jafet Moyo othi ilizwe likusimo esikiso ngoba liswela ubukhokheli obuqotho.
Amanye amazwe nxa ungumkhokheli usehlulekile uyachiya uyachiyela abanye nxa sokunzima. Yikho kade sikuthandazela, yikho kade sikukhanyelele ukuthi laba abasikhokhelayo nxa sebebona phela ukuthi kuba nzima, kabachiyele phela abanye abangakwanisa ukuthi bancedise phela uzulu.
AbezeCTU baphinde banxusa abenhlanganiso ezehlukeneyo ezigoqela o-AU, SADC lezinye ukuba asize ukuxazulula inkinga eseZimbabwe ngoba zilakho ukuchaphela emazweni angomakhelwane.
Sokuyabangela ke ukuthi kwesinye isikhathi kungabi lokuhlalisekana kakuhle ke kulawo mazwi ukuthi abantu babe bezama ukuzinceda babe sebesiyagcwala phela kwamanye amazwe angasiwo abo. Kuqakathekile ke ukuthi aluba ke lawo ke ama countries esakhelane lawo aluba bayabona ukuthi udubo lweZimbabwe luyaqedwa lubanjweke kakuhle nxa kuyikuthi kufanele abantu behlale phansi bahlaliswe phansi luqedwe loludubo ukuze phela lungachitheki lufike kwaba kwamazwe abo
isakhamuzi zeHarare umnumzana Collins Ncube uvumelana labe ZCTU ukuba uhulumende ngempela usehlulekile
so kuqathekile ukuthi khona masikhangela indaba ze corruption ikakhulu isibuleli lizwe kakhulu sokuzonke emaphepheni sibala i-corruption kodwa akulanto uhulumende ayenzayo ngalaba abayiba badla imali
kodwa omunye wabaphatheke kwezokulwela ilungelo labantu eyingcwethi njalo kwezomnotho umnumzana Masimba Manyanya uthi lanxa evumelana labe ZCTU kudinga ukuhlelwa kuhle ngoba kuvame ukudala umonakalo uhulumende evame ukuvuka ngolaka ebhaxabula lokubulala abaphatheka kunhlelo ezifanayo umabhalane omkhulu kugatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi umsebenzi wenhlanganiso zezisebenzi ngokulwela ilungelo lokuthola iholo elingcono kanye lokuba zisebenzele endaweni ezilungele lokho hatshi ukubuyisela muva izifiso zikaZulu uthi zilomsebenzi omkhulu kakhulu inhlanganiso ezimela isebenzi kungalesi sizathu uhulumende wakubona kufanele abuyisele indlela zokukhulumisana lazo phansi kwe-Tripartite Negotiating Forum ngemva kweminyaka engamashumi amabili imisiwe lindlela inhlangothi zontathu zixoxisane phezu kwesimo sezisebenzi wengeza uMangwana ethi ukukhankasela ukuthi uhulumende asuke esikhundleni engakafikisi le minyaka emibili selokhu wakhethwayo yikuziyenga ethi asasekhona amathuba okuthi kukhulunyisanwe ngoba ukulwa kungasoke kwasiza muntu kodwa abe-ZCTU bathi umongameli Emerson Mnangagwa lequla lakhe labaphathi ntambo sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi bachaphaza inotho yelizwe kanye lekusasa yesizalwane seZimbabwe ngakho kumele uhulumende okhona avume ukuba nguye osebangele umonakalo oselizweni kwezomnotho ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kumele uhulumende alungise udaba lwesisindo semali elizweni ukwenzela ukubana inhlelo zakhe ziphumelele. Lokhu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabasebenza kwezempilakahle abathi bafuna uhulumende abengezelele iholo. Ngolesithathu umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe izisebenzi zikahulumende sezizaholiswa $75 amadola emelika. US$75 uthi ababesebenza kuhulumende asebathatha umhlalaphansi baphiwe amangama 30 amadola US$30 kathathu kusukela kuyonale inyanga kaNhlangula phezu kwalokhu iholo labo liza kwengezelelwa ngesilinganiso sokuma 50 ekhulwini 50% Uncube uthi inyathelo likahulumende leli ngelokuncedisa izisebenzi zakhe ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lwe-COVID-19. Kodwa izisebenzi zithi azisuthiseki ngemali eziyithenjisiweyo njalo intengo yempahla iphange yakhuphuka ngemva kombiko kahulumende lo. Ukuhlaziya lolu daba, usandekile emhlanga we-Studio 7, uxoxe lo mnumzana abikezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuphose kwaba kuhle ukuthi uhulumende athi uyangezelela izisebenzi zakhe iholo esithi uyabanika ama-US dollars. Yiyo yodwa indlela abantu beZimbabwe abangabuya bavuke baphile ngayo sisi. Kuthi nga uhulumende uyaholisa izisebenzi zakhe nge-US dollar lamaqini beliphiwe ezandleni belibambe ezandleni abantu bayezibonela beyiphethe imali ukuthi bayenzani ngayo. Ngoba abanye bafuna ukuyashopa ngaphandle kwelizwe, abanye bafuna ukuthenga ebantwini abangela maswipe lento ezinjalo. Nxa kungaholiswa ama-US dollars ngokwawo, abantu bengaphila mbijana. I-problem ekhona yiyo yena le e-dollar lakithi leZimbabwe. As long as abantu behola lona, akulanto ezahamba. Uhulumende wayezamile sibili indlela e-right ukuthi kubuyiselwe i-dollar leZimbabwe. Kodwa libehlule ukuthi baliphilise i-dollar leli. So as long uyilo leli dollar eliwansukuzonke, akulanto ezahamba. Alike limi dola likhitshwe abantu babuyele ku-America US dollar sime ngebhondi lele leZimbabwe ngoba akulanto eliyenzela abantu. Ingxenye abantu bengaqala uhola iyusa ngokwalo ngokwalo impilo yabantu ingaba ngcono.
ubona kusenzakalani kwezomnotho welizwe. Izisebenzi zikahulumende seziphiwe leli holo.
Usupho lukhona ukuthi as long sisebenzisa iZimbabwean dollar ibond note, intengo yezinto kayisoze ime ukukhwela. Ngoba nxa ibond note lisiwa liqathaniswa le US dollar, intengo ziyakhwela ngoba bonke abathengisayo bazama ukumetsha iUS dollar. Ngenxa yokuthi elaki imali yakithi iyehluleka ukuthi ime ndawonye izwakale ibe yimali. So kuza kuba wesi abantu sebeholiswa yena le imali okumele beyiswayipha, wonke umuntu esebhode thwela amakhadi okuswayipha, idola liyakuwa ngamandla lele leZimbabwe, kutho ukuthi le ntengo ziyabe zilokhu ezikhwela. Kodwa abaphethe ama-US dollar intengo iyasala ilokhu injalo. Ngoba ungakhangela lakathi sisinkwa nge-US dollar siyi-80 cents, kumbe 90 cents lapho esidura khona. Kodwa nge-bond note sisukubo 70 bond, 80 bond, kuzama ukuthi kuzama ukulinganiswa le 1 US dollar. So as long as idola leli limile linje, abantu sebeholisa imbijana nale ama-US dollar ehamba kwayaswayipha, intengo zizakhwela nsuku zonke ngoba le dola liyabe lisifa nsuku zonke. Aliphume nje iZimbabwean dollar behlala phansi bethi ngesilungu go back to the drawing board, becabangisisa ukuthi benza kulokuthi bebetshintsha ama-policies nsuku zonke okwenziwa ngumanguja lomthuli. Akusoze kusebenze. Abalikhiphe idola behlale phansi belicabangisise kutsha ukuthi liphenduke kuhle, sithi liphenduke sibe yimali yakithi, kodwa liphenduke libe yimali ephilayo, hayi lele silalo kathesi.
Lo ngumnumzana Bekezela Madu Mafuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala elizweni okugoqela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 nokuxokozela kwezisebenzi zikahulumende ezikhala ngeholo eliphansi. Kodwa likhumbule zihlobo, alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yelali gciwane. Woza Friday lamhlanje silomculi womdumo werumba osacathulayo uMartini ehamba leqembu lakhe ele Maguswini Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Bazali. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umathini Sibanda udabuka esadinde ebhinga, kanti lo mculo wakhe uzwakala uvuthiwe mpela lanxa nje leli kulidlalade lakhe lakuqala. Nangu echasisa ngohambo aseluhambile.
Hayi, iMaguswini Super Sounds ngathi iqale ngo-2019, and then iMaguswini Super Sounds ngani ngisaseyimi uMathini, ngisasengedwa, ngisadonsa nzima. So abantu abangincedisayo nje ngiyabe ngibayile, ngiyabe ngayila, ngingathola abantu engisebenzisana labo straight.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Idlozi, Mama Kanoma kanye lendlikizane le eyisihloko sedlalade ekhanya iyiyo njalo ehamba phambili ethi Bazali.
Ngizila bona abantu abantu bazifula kanzima uma kungena ekhali.
Abanga ngathanda ukuthenga idlalade lakho mathini ba ngakuxhuma njani?
Ukutholakala kwakhona ngitholakala lapha koBulawayo, inamba 0 oyithimfakele code +26378436 1130 ikhula engitholakala khona.
Abalandeli-ke ungabatshela waphi amazwi?
Ngithi abathengi ama-CD, abathengi ukuze lami bengiphakamise, ngoba ukuze ngiphakame ngiphakanyiswa yibo abalandeli. Kungela abalandeli kangeke ngize lami ngiqhubekele phambili, but abalandeli ma bengixhasa ngokuthenga ama-CD ami, hhayi mina kudabula kakhulu, kuyangijabulisa kakhulu mina laphana ma bethenga ama-CD.
Umathini uthi ngaphandle kwenombolo zakhe zeZimbabwe aliphe zona, abafuna idlalade lingafuna njalo kunombolo zakwe leSouth Africa ezithi +27730167019. Uphuma ke enkundleni uMathini and Magusini Super Sounds ngale ethi idlozi.
Bika yonke ifuyo yami ebengisebenzelela nzima ngihlabalele. Bika yonke ifuyo yami ebengisebenzelela nzima ngihlabalele. Ambile mina wobo siyazi wata hula luto la pampano umani abu kumbule muba za mama siyo. Ambile mina wobo siyazi wata hula luto la pampano umani abu kumbule muba za mama siyo. Tambile mina umadayona miyo tina usizule mpilo batavula luto la pampano umani akukumbule khaya uza mama siyo.
Singeke ehlukani zihlobo, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela.
idolobho lakoBulawayo libe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32 izolo. Izakhamizi zemzini wePhumula East koBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezile nyanga ezine zingatholi amanzi empompini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngumFraxedes Jeremiah ngisithi libe lempela sonto elichuyela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.